Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Rita 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinopomera mhosva kanzuru yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Ndichakuunzirai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup pamwe nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko akabudiswa nehurumende anoti kusvika musi wa20 mbudzi vanhu vanopfuura chiuru vakanga vabatwa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea muHarare. Mukuru wesangano rinomirira vagari veHarare reHarare Residence Trust vaPrescious Shumba vanoti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kwekanzuru yeguta reHarare mukupa vagari mvura yakachena. VaShumba vanoti kanzuro yeHarare haitori dambudziko remvura muguta sechinhu chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza, vachiti mari yemvura iri kushandiswa kuita maworkshop kunzvimbo dzakaita seVictoria Falls, Kadoma, Kunyanga nedzimwe nzvimbo, vachiti mari yemvura inobhadharwa nevagari inofanirwa kushandiswa mukutenga zvokuchenesa mvura yemuguta.
Dambudziko remvura mukati meguta reHarare idambudziko rashungurudza vagari kwenguva yakati rebei. Mukatondera kuti waiwe executive mayor weguta reHarare vaSolomon Tawengwa ndonyaya yakavaita kuti wazobviswe muhofisi yekuti wakanga vatadza kugadzirisa dambudziko remvura. Watadza kugadzirisa nyaya yekuwanikwa kwemishonga yekuchenesa mvura. Saka kana tichitarisa nyaya yemawater treatment chemicals muguta reHarare, hationi sekuti council inozvitora setop priority area.
Chii chinokonzera kuti muone izvi nenzira iyi vaShumba?
Wanokwanisa kuisa shungu dzavo nemari zhinji mukuita maworkshops anoitirwa kunana Victoria Falls kasingaperi, vachibhadharirana meya vanoenda vachiita sekuti vari kutokwira kombi kuenda ikoko, vachienda nekudzoka, vachienda kwamutare, vachienda kukadoma, vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kunyanga, vachiti vari kuita maworkshops emainduction emacounselors nemaofficials. Asi tikatarisa mari inobuda ikoko imari yakawandisa zvikuru, ende panenge pachibuda mari inenge ichiita ari maUS dollars.
VaShumba, izvi zvinonetsa papi uye zvinonetsa sei?
Tinoshamisika nazvo kuti kana yanguva yekutenga mishonga yekugezesa mvura yekuti vanhu vagone kumwa mvura yakachena, wanoita sekuti ratowe dambudziko. Wanoita sekuti kana wakuma water treatment chemicals, ndopa wanotanga kutaura nyaya dzezvekushaikwa kweforeign currency, ndopa wanotanga kutaura nyaya yekunge wanonge wakuti wachapiwa, ndopa wanotanga kunyanya kutaura pamusoro pema wane ma excuse akawandisa kana tasvika pama water treatment chemicals.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari vekuta reHarare, reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee inonzi iri kuronga kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika ichiedza kusimbisa mabudiro nemafambisirwo emari yekunze. Pari zvino mabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika anosara nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari yekunze azvinopinza munyika, imwe yacho vachizopiwa nemari yemunyika. Izvo Nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti nyaya yemari inosara mumaoko mehurumende yakawandisa, vachiti zvinokonzera kuti vemabhizimisi emunyika nevekunze vanoda kuita zvemabhizimisi munyika vafunge kaviri.
Nyaya yemaretention rates inyaya inoita kuti avo vanenge vane mabhizinesi avo muZimbabwe kana vamwe vanenge vachida kuuya nezvitengeswa zvavo kuti vavhure mabhizinesi avo muZimbabwe, zvinoita kuti vasava nekusununguka nekuchengetedza mari yavo uye nekuita bhizinesi ravo muZimbabwe. Izvi zvinodaro nemhaka yekuti veReserve Bank vanenge vachiti pamari dziri kupinda, mari dzamunenge mawana mushure matengesa imi vemabhizinesi, isu veReserve Bank tichange tichibata imwe mari, let's say 40%. 40% iyi ichizenge ichizoshandiswa kuti inozochinjwa kuti iite maRTGS vachishandisa mutengo uri kushandisiwa muinterchange auction.
Chakaipa apa chii amai Mutambasere? Izvi zvinokonzerei?
Zvinoita kuti maprofit kana kuti mari dzinozobatwa neavo vemabhizinesi dzidzikisire, nekuti ivo vanenge vachitenga kazhinji kacho maraw materials avo kana kuti pavanenge vachibhadhara transport nezvimwe zvakadaro vanenge vachishandisa maUS dollars. Kana vachinge vatengesa vawana maUS dollars, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti central bank youya iyo ichida kutora mari idzi ichida kuti dzichinjwe nemutengo uri pasi vachishandisa interchange auction.
Asizve vanoti vanoda kugadzirisa nyaya iyi nokudzikisa mari iyi kubva pazvikamu makumi mana kubva muzana. Pane chakaipa here apa?
Kunyange tichite hedu zvakanaka kuti vatarise kuti vadzikise kuda 40% iyoyo vaidzikise kuinda kupesenteji iri nani, asi pachinge pachingova neyavanoti retention rate, zvinoreva kuti varidzi vemabhizinesi vanoshaya rusununguko kuti vanatsoita bhizinesi ravo vakasununguka munyika yeZimbabwe, kuti vanyatsochengetedza mari dzavo mumabhengi eZimbabwe vakasununguka, nekuti vanenge vachitya mitemo yakaita seiyi inotendedza Reserve Bank kuti ichange ichipinda mumaakaunti evanhu vemabhizinesi vachitora mari 40% vachiichinjirudza kuti itwe maRTGS. Izvi zvinodzivirira kuti kunyange varimo munyika vane mabhizinesi kana kuti vamwe vanenge vachida kuzotangawo mabhizinesi munyika kuti vasununguke kuita seizvi, nekuti vanenge vachityira maitiro akadai anenge achiitwa neReserve Bank.
Amai Mutambasere, munoti kune veMonetary Policy Committee, chii chamunovakurudzira kuti vaite sekuona kwenyu?
Tinokurudzira kuti veMPC vatarise dzimwe nzira dzinoita kuti vane mabhizinesi kudhara muZimbabwe nevamwe vari kuda kunge vachizouya muZimbabwe vauye vakasununguka. Chekutangisisa, tinoramba tichishiedzera kuti dai va tarisa nyaya yedollarization nekuti nyaya yekuti munyika munoramba muchiva nemitengo yakasiyana-siyana kuti RTGS kuti US dollar kuti rand zvinokanganisa maitirwo ebhizinesi zvinokanganisa avo vamwe vanenge vachida kuti vauye munyika vanenge vane kakutya kakuzeza kuti hatizivi kuti vembc vacho vachataura zvakaita sei mangwana vachazobata here 40% vachazobata here 50% izvo zvinodzivirira kuti nyika iende mberi kunyanya panyaya dzemainvestment kunyanya panyaya dzekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzotanga mabhizinesi avo muzimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi muzvare chenai mutambasere vari parunhare kubritain nestudio 7 komiti yenational executive council yebato riri kutonga musouth africa reafrican national congress kana kuti anc nezuro rakabvumirana kuti vasiro ramaposa varambe vari mutungamiri wenyika nemutungamiri webato reanc kunyange havo vane mhosva dzavari kupomerwa imwe mhosva iri kupomerwa varamaposa ndiye kubiwa kwemari yavo inoita mamiriyoni mana emadhora ekuamerica akanga akavigwa musofa remumba yavo kupurazi ravo repalapala uyezve vachinzi vakada kupa vanhu vharamuromo varamaposa vari kuramba kuti vane mhosva tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi
ndoba chinoda kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino nyaya varamaposa vasarudza kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiedza kuti ripoti yakabuditswa nepanel yakasetwa neparliament yemusouth africa igone kumbosendekwa padivi nekuti pane zvavari kuti havasi kugutsikana nazvo mukati meripoti imomo saka nokudaro bato reanc vatungamiri vavo vanodedzwa kuti national executive council vabva vati nokuda kwezvaitwa navaramaposa vachati vamiriri vavo veparamendi vasatsigira ripoti iyi kusvika matare atura mutongo wavo pamusoro pekuchema-chema kwaita varamaposa saka ndoo mamiriro azvaita
profesa izvi zvinorevei mungatitsanangure zvishoma pamusoro pezvamataura izvi
zvazvinoreva ndezvekuti varamaposa vacharamba vari mutungamiri weafrican national congress vacharamba zvakare vari mutungamiri wenyika yesouth africa
dzimwe nhengo dzebato iri dzinomboratidza padzimire here maererano nenyaya iyi
tikatarisa iwo mazuva abuda ripoti iyoyi unotoona kuti nhingi nanhingi havasi kufarira varamaposa vari kuda kuti varamaposa vavanzayo chisiyai basa vamwe vaitoda kutoti vatosiya basa musi wabuda ripoti chaivo asi kune vamwe vari kumira navaramaposa vanobvavari kubva vabuda pachenawo vachiti aio mutungamiri wenyika haasati abatwa nemhosva saka ngaarambe ari pachinzvimbo chake uye ivavo vari kubva vati ngaatoenda anokwikwidza kumakwikwi achange ari kubva musi wa16 kusvika musi wa20 December ekuti ndiani achange achitungamira bato reafrican national congress saka makakatamwa chaivo ndokuti chingade kuziva vateereri zvakare ndechekuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kutariswa maringe nemakwikwi ari kuuyaya econgress vanhu vanenge vachiedza kusvibisana dzimwe nguva dzimwe nguva vanhu vanenge vachiedza kungoti angoti tsvedzu avo vasingamudi vobva vatoti aio haachatodiwa mumakwikwa aya saka muchaona kuti tikadarika makwikwa aya nyaya idzi dzinogona kumbodzimurika mbijana nekuti vanhu vanenge vasina chekunyanya kurwira maningi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa nestudio 7 Kutongwa kwa mmiriri wezengeza West mudare reparamende va Jobs Kala pamosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwakatanga muharare nezuro vachiramba mosva yavari kupomerwa iyi. Vasikala vakasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi zvizere.
Muchuchisi wenyaya iyi Vazebedhaya Bofu vaudza Dare kuti Vasikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali musi wa25 Chivabvu kunyatsime kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzezanu PF. Vabofu vati mashoko avasikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi, saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, vasikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vabva vatsvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. VaBhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera vasikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavakunzi yakatorwa pasocial media havasivo vakaiposta chokutanga. Chechipiri ivhen ukatarisa vhidhiyo yacho zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura ivhen munhu akambofunga kuti pokutanga ndo vakamataura haaisi mhosva takatarisana nebumbiro romutemo renyika ino.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza Dare kuti hapana umbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi, vachiti mapepa ekupomera vasikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. VaBofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. VaNkomo vati ivo semagweta avasikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vashinyore vachishandura zvatanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita haasi kutaura kuti vasikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi kudare nechitatu, isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare amai Marehwa nazvo Gofa vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chavasikala ichi musi wa13 zvita. Vasikala vakatarisirwawo mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate Miti mukupa mutongo wavo pakunyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo vasikala vasungwa kanodarika 60 asi vasina kana kumbobatwa nemhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wavo kusvika vasikala vaburitswa muusungwa. Dzimwe nhengo dzeCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wechitungwiza North Mparamende vaGodfrey Stole dzakapiwa mukana wekubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba asi vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vanorwira kodzero dzevanhu muBulawayo vanoti havasi kufara negurukota rezvemari vamuturi Ncube pamusoro pekutadza kwavo kupa mari kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura urongwa hwekugadzirisa nyaya yegukura hundi mwedzi miviri yapfuura paine tarisiro yekuti madzishe achatungamira kugadziriswa kwenyaya iyi. MuNewsday makare sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti mhirizhonga mune zvematongerwo enyika iri kukonzera kuti vanhu vasaenda kunonyoresa kuvhota. Mukuru werimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti kusapihwa ruzivo rwakakwana nemhirizhonga ine chekuita nezvekuvhota kuri kukonzera kuti vanhu vasanyoresa. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti rabvuma kubatsira Harare City Council nemari yekunze kuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura yeguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Konai veduwe, koiye jobu skala uyu, yaka para chayo chayo ndeipi nyaya chayo chayo. Ya skala, nyaya ya ita ura kuburawa kwa mo blessing ali. Inyaya ya kanga atuma na mabere kwa mo blessing ali kuti ata ure. Sakabaida kuti ariki kutaura fa atuma ere. Koiye mo blessing ali anawa burawa, irandu waka burawa, na ye munuwe sanu. Saka chavano rampira baka varira jobu skala chii. Jobu skala wibacha omutonga zere kana kuti baka do mugweva. Ndo mugweva wake wukugara mjere. Varume, ngati regezo atiri kuita ishi. Nyika itichaisia ii. Hakuna muridzwe nyika wakasa kubakabata nyika. Ama zangu regaya kushunguru za jobu skala. Vedu wetu nokumbira free jobu skala. Ngabu diso mjere. Nokuti jobu skala ana mosha ya kapara. Vane mosha za wakapara bari pashe. Vana muhadi waka pavano bari pashe. Vanachi wenga panu chunguruza vanameri mbaiwa vari pasha vasungu. Tenda zvepanya ya chiwenga na meri. Vamwe vanonzi mutemo unoti kana mwanasina kwanza 18 years. Hai ndi kuna baba. Asi uyu wa meri chiwenga wakatore gwavana. Mutemo unoti arira kuti uindowe sanu PF uindowe kuti. Kana kuti mutemo unoti arira kuti tarira kuti uindi vice president. Uyu asi vice president. Nokuti isu mutemo tichiuziva unoti. Mwana kana asina kwanza 18 years. Atoguna baba vake unogara namai kusvika kwanza 18 years. Chiwenga ngape meri vana vake asadzvanyirira meri nokuti iye zvari vice president.
Ini ndine twa Leon ndiri uno mu South Africa ku Bakersfield. Ndino takutaurwa pamusoro pekupe mutungamiriri wemiriri weZengeza West vajobu skala panyaya yekutongwa kwavo. Ndichikurudzirawo kuti vajobu skala dai vabuditswawo musungwa. Wakwanisa kupuwa mari mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nekuti takatarisa vasikala havana mhosva. Kune vanhu vanopara mhosva asi havasungwi. Tinotiwo dai vaburitsawo vasikala. Mutongi wedare dai akwanisa kunzwirawo vasikala kuti vabuditswe muusungwa. Semunhu agara nguva refu muusungwa.
Magadi Studio 7. Zano chambodi kana kwane zvayo zano ndichamboidi zano kuina mawadi 3 hakuna zvinhu zvakadero kubirira kuhopoka hakuna zvinhu zvakadero kubirira kuhopoka pachina munhu achamboda kana kunzwa nezvezano kubirira kuhopoka handi kuchandongoda kukumbira kuti nesicheka sadzo dzitwe zvakanaka United Nations anofanira kuuya vafambise sarudzo nokuti tawa nekudiridza nemazuva anaya pane zvichimagetsi ari kunetsa muzimbabwe hapana zvinhu kudhura zvinhu vacho kudhura mari yacho yanoti ndenyika imboremekedzewi nonachidungodonha haya mahwani chivo chivachadi kana nyaezvezano
ndine chikumbiro chokuti kungoiswa mutemo wokuti kana usingagoni kuzvivhotera hauvhoti nokuti zvounoda hauzvizivi. Kwakaitwa adult literacy tichipinde muindependence yokuti munhu udzidze kunyora nekuverenga kuzive zita rako. Iye sei usinawo shungu yokuti ugone kunyora mukore uno. Ko vanhu rudziko vanotaura kuti hatigoni kunyora asi ukavatarisa vanenge vaine mafoni yavanotofona vachiziva kuti ndafonera nhingi ogotadza kuisa xbox chat aiwaka chienda unodzidzira kuvhota kuitira kuti uzive waunoda. Uye ndinokumbira kuti vachamisa musanetseka nevanhu vakapuwe pfumba muromo yema40,000 nezanu pf kuparamende aiwa vazviburitse basa ingopai mazita avo kuti hewo vanhu avo vakapiwa pfumba muromo. Ndofunga paramendi yasarirwa nemwedzi mushoma kunge iriko kuti paitwe maelections. Vachasara nechikwereti che40,000 ichocho sezvakaita vamwe. Zvavanozosarawoonana nezanu pf kana kuti vanenge vajoina muonzora pamwe ndivo vapa mari zvokuti vadzorere chikwereti. Ndakaona imwe vhidhiyo yeumwe mudzimai kugambia echi ramba mparlament kuti mari dzetiri kuzvipa muno vanhu vechitambura kunzoko tinoenda tichinoti chiipa vari zvino vemuno umu vakatoti zvaita kuti vavapiwe chioko muhomwe nezanupiefu regerai vakadaro vachidzinga basa uye mayouth muripiko nyika inokusunungurwa yakanosunungurwa nevanhu vamwe vacho vanga vasingagoni kutonyora kana kudii vasina kuenda kuchikoro asi vaiziva kuti tine kodzero yekuti tisununguke imwe hamudi kusununguka maakuite basa rokuende kumakozodo nezvinodhaka ko remangwana renyu rinoti chii kuti muitewo madzibaba nemadzimai ane misha yavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri yasvika nguva yemutambo wenhabvu semazuva ose tinai Brian Msekiwa kuti atitaurire pane zvakabuda mutambo yanezuro Brian tasvika muround of 16 dzava kuitika idzi tiudzewo pamusoro pemitambo miviri yakatambwa nezuro
yes tasvika kumakuwere rechaiko mitambo miviri yanezuro kwakatamba Croatia nejapan hangari it was quite a contest chaiyo 50-50 ubva mutambo uyo wasvika kumapenalty shootout I could tell the Japanese team in Otamba, as I said, by the one who has speed, who don't give up. Saka, wakakwanisa kumisi zana ndiye one of the contenders Croatia is a good team umva vasvika kuma penalties but unokoziva ma penalties injuga wakakwanisa kurovobhora wakakwanisa kugohwesawo unokwalifya saka Croatia yakwanisa kurova Japan muma penalties ikapinda muma quarter finals then kwaita Brazil ne South Korea as I said it was going to be a one-way road for Brazil yakashaya chance the South Korea ikapesera yanoko out as well saka mateams akazvitarisira kuti vanga vachakwalify to the next round
nhasi tinoona timu yasara yega kubva kuAfrica Morocco ichitamba neSpain unozviona sei
apo pakaoma mukoma wande Morocco itimu inotamba zvinonwisa mvura and itimu yekuAfrica inosupporta but at the same time I think Spain a loss yayakaita musunoi I think yakaita kuti it will awaken saka ndiri kuona a very exciting match yeMorocco ichida kutevedzerawo maother African teams vanopinda maquarter finals at the same time Spain is a powerhouse itimu iyo yandiotarisira kuti inokwanisa kutora mukombe saka it is going to be very nice mangwana and very exciting theripoita Portugal neswitzerland ndiri kuona Portugal ichikwanisa kuwina nyore zvayo kuti ikwanise kupinda mumaquarter finals inowina on the grounds yeexperience nenyaya yangotiwo its just a better team
aya semazuva ese tinenge tiri tese zvakare nhasi kuti ugotitaurira zvinenge zvabuda pamitambo miviri iyi ndinotenda chaizvo Brian
thank you mukoma wandu baba
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reHarare Residents Trust rinopomera mhosva kanzuro yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika nhasi kumitambo yeFIFA Soccer World Cup nyika yoga yemuAfrica yasara kumitambo iyi Morocco ichatamba neSpain mangwanani ano Portugal ichizotamba neSwitzerland masikati anhasi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muna Ntungamiri Nkomo